Manera kana kamuri ye Zimbabwe iyo studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 3 2023. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti nyika yaswedera pakuzadzisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiunza mari inosvika mabhiriyoni 10.2 emadhora ekuAmerica pagore. Hurumende inovimbisa kushandura upenyu hwana mukoti kuburikidza nekuwandudza nzvimbo dzavanoshandira uyewo kuawanisa mihoro inotenga senzira yekuti vatisatiza munyika. Vechidiki vokurudzirwa kupinda mune zvemabhizimusi sedonzo rehurumende rekusimudzira zvizvarwa zveZimbabwe pamwe nenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yavimbisa kushandura upenyu hwana mukoti kuburikidza nekuwandudza nzvimbo dzavanoshandira uyewo kuawanisa mihoro inotenga izvo zvayati zvingaita kuti ana mukoti ava vasatize munyika yavo vachinotsvaga maforo manyoro kunze kwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chekupedza zvidzidzo kwavana mukoti 131 Pasali Mugabe, gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora, vati basa rinobatwa navana mukoti rakakosha zvikuru, naizvozvo vanofanirwa kuwana miripo inoenderana nebasa ravo. Vaenderera mberi vachiti hurumende iri kuziva zvinetso zvose zviri kusanganikwa nazvo naana mukoti nezvipatara munyika, izvo zvavati zviri kugadziriswa. Vakurudzira vana mukoti vapiwa zvitupa zvekupedza dzidzo ava, kuti vanoita basa ravo nemazvo vasinganyanyi kutarisa zvipingaidzo zvavachasangana nazvo. Munyori bubazi rezveutano vaAspect Maunganidze vaudza Studio 7 parutivi pechiitiko ichi kuti hurumende ichazadzisa zvose zvavimbiswa negurukota rezveutano.
Tinotarisira kuti ese maefforts urongwa hwese huri kuitwa kuti zvinhu zvive zvakanaka zvichaita kuti vasanyanyoenda kunze vachisiya nyika ichisava.
Asi vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera vanoti muromo wagara uzarirwi nerwizi.
Ini ndichiona hurumende iripo iyi handione chinoimprova, nokuti hazvigona kuimprova health chete zvisina kuimprova generally muekonomi yese. Izvino neurombo huri munyika handione pachichinja anything, nyangwe minista akapromisa zvakadini.
Vana mukoti muZimbabwe vari kutambira mari ingasvika $250 ekuAmerica, $250 pamwe chete $2 million emadhora emunyika, kana kuti $2 million pamwedzi, iyo yavanoti ishoma zvakanyanya. Mari shoma iyi uyewo kushayiswa kwa zvikwanisiro zvebasa, zvinonzi ndizvo zviri kuita kuti vakoti vanenge vapedza zvidzidzo zvavo vabude munyika neuwandu vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Asi mumwewo awana chitupa chekuva mukoti vaBlessing Gatsi vanoti havana tarisiro yekunotsvaga basa kunze kwenyika.
Nyika inofanira kuvakwa nevanhu vemo, kana kuri kunzi vanhu vese vakasara vakabuda, isu tinoda kubatsira vedu vemuno.
Mumwe mudzimai wechidiki apiwa chitupa chekupedza zvidzidzo zvekuva mukoti azere, muzvare Theuma Mucharima, vati kunyange vana mukoti vachinzi vanombobata vanhu nekuseri kweruoko, iye achaita mukoti wevanhu.
Ini tinovimbisa kuvanesa akanaka, nekuti nesi ndinovimbisa kuvanesa ende nakandine passion nedzisi profession. Saka inini I love my passion chekuti ndinovimbisa kuti aiwa ndinenge ndibata mapashonzi zvakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaino kudongo vati nhunha dzaana mukoti dzikagadziriswa zvinodzikisa uwandu hwevarapi ava vari kutiza munyika.
Maissues aya anosanganisira muhoro, maissues aya anosanganisira maenvironment yavanoshandira, zvinhu izvozvo zvichagadzirwa chinoona sekunge chinogona kuderedza uwandu hwevana mukoti vari kubuda.
Komisheni inoona nezvenyaya dzeutano yeHealth Services Commission yakaburitsa gwaro rairatidza kuti gore rapera nyika yakarasikirwa naana mukoti vanosvika chiuru chimwe chine mazana manomwe vakabuda vachienda kunyika dzakaita seUnited Kingdom, America, Canada neAustralia. Asiwo hurumende iri kutsoropodzwa nevamwe ana mukoti ichipomerwa mhosva yekunonoka kuvapa magwaro anoratidza kuti vakadzidzira basa anodiwa kana munhu achitsvaga basa kunze kwenyika. Hurumende inonzi yakatora danho rekusapa vakoti magwaro aya senzira yekuti vambotanga vashandira nyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rezvicherwa vasoda jemu vanoti nyika yaswedera pakuzadzisa chinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiunza mari inosvika mabhiriyoni 10 nemaviri emadhora ekuAmerica pagore. Izvi zvabuda pamusangano wekuziya mamiriro ezvinhu mune zvezvicherwa waitwa muBulawayo nhasi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kumahombekombe kwemusangano wekuziva mamiriro ezvemigodhi nezvezvicherwa munyika vazhemu vatsinhira kuti zvicherwa zvakakoshera nyika zvikuru nekuti zvinowanisa nyika mari yekunze. Asi vabvumawo kuti pane zvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemagetsi, vakakurudzira vemakambani ezvicherwa kuti vashande pamwe nehurumende mukuzvigadzirisa.
Ndinofunga kuti ndobasa rinoitwa nevanhu vakaemployiwa anotonzi maexecutives mumaindastry kufunga kuti matambudziko atiri kusangana nawo tingaita sei kuti timakurire. But iko zvino tichitaura tiri kuti vari kuzama nepavanogona napo, sezvataona kuti machallenges ekushomeka kwemagetsi aripo nezvimwe zvakangodaro-daro. Asi mining industry yaramba ichingobudirira kusvika pakuachivha the 12 billion mining industry yanga yakatarisirwa kuti inofanirwa kunge ichisvika.
Vazhemu vatiwo kuvandudzwa kuri kuitwa mutemo une chekuita nezvezvicherwa kuchabatsirawo kugadzirisa matambudziko anosangana neveruzhinji vanorarama nezvicherwa kana kuti artisanal miners.
Iko kugadziriswa kwemutemo iwoyo kuchaita kuti masmall scale miner nemaartisanal miners vanga vari kuona sekuti vavharirwa kunze ivhu rese ratorwa richida kuti ripuhwe vanhu vane unyanzvi hwakati kurei vatingati malarge scale miners. Izvozvo zvichagadzirisa kuti naivo vakwanise kuwanawo chekuita uye necheuviri kuburikidzira nemutemo iyo.
Pave nenguva yakuru vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura nezvekukura kwemabasa ezvezvicherwa. Asi hapana umbowo hwakamira hwega hunoratidza kuti indastiri yezvicherwa yasvika pamabhiriyoni 10 nemaviri emadhora ekuAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Albert Makochekanwa vakaita nevamwe vavo ongororo inoratidza kuti kushomeka kwemagetsi, kushayikwa kwemari yekunze yakakwana uye kuve nemitero yakasiyana-siyana kunokanganisawo mabasa ezvezvicherwa munyika. Asi vatsinhira kuti maonero avo ndeyekuti ichokwadi kuti zvezvicherwa zvasvika pachinhano chakakura munyaya dzeupfumi hwenyika.
Pavari kuti 12 billion vari kutaura kuti production kuri kunzi zvavakaproducer vakamaminaral ese vakaisa mumaus dollar vari kuti 12 billion. Hongu tikataisa tinoona kuti vafamba chaizvo ende handina hangu mafiga chaiwo cha, asi zvoratidza kuti chokwadi vakasvika 12 billion.
Vamakoche kanwa vatiwo zvisinei nekukura kwechikamu chezvezvicherwa uku hapafanirwe kubva pave netarisiro yekuti izvo zvipedze matambudziko ose akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vanoti mafigiri ari kutaurwa nehurumende ndeefembera-fembera, vachitiwo hapana chakati tsvikiti chiri kuwanikwa neveruzhinji kana nenyika kubva muzvicherwa. Asi mukuru weChamber of Mines of Zimbabwe vaIsaac Kwesu vanoti makambani akawanda ari kuita zvakasiyana-siyana kubatsira vanhu vemunharaunda maanoita zvezvicherwa. Makambani akawanda ekuChina ndiwo ari kunyanya kusima mari mune zvezvicherwa zvakadai selithium neferrochrome. Asi pane maonero ekuti zvicherwa izvi zviri kungocherwa zvichibuda munyika pasina zvakawanda zvinowanikwa neveruzhinji. Zimbabwe yakapa makambani ekuChina anodarika 120 marezinesi ekushanda mune zvemigodhi muchikamu chetatu cha2023 paine tarisiro yekuwana mari inoita 2.79 billion kunyanya kubva muzvicherwa nemhando dzemoto. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Panguva yogurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Vanden Blinken vasvika muIsrael nhasi umo vaita misangano nevakuru vehurumende yeIsrael muTel Aviv. VaBlinken vakurudzira kuti patorwe matano anochengetedza vanhuwo zvavo vemuPalestine kuti vange vasingasangane nenjodzi yehondo. Hurumende yeAmerica yakatara kuti chikwata cheHamas chikwata chematororo. Nezuro, nhengo dzedare reparamende yemuAmerica repasi kana kuti House of Representatives rakapasisa rubatsiro rwemari inosvika $14.5 billion kuti ipiwe kuIsrael muhondo yayo neHamas. Mavlas Mhlanganyawe weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vaKennedy Masie kuti tinzwewo maonero avo pahondo iyi.
Zvinhu zvakatyiwa kuwo zvakaitika pane nguva pose hondo yekuIsrael neHamas ine zimachezi Israel zvayo ichinzi iri kuresponda to a threat yakaitwa neHamas. Hondo yacho yakuchiita kuenda ichiuraya angati macivilians and tikuona kuti hakuna magetsi ende nguva yapfuuraya tikaona mahospitals ekara achibhombwa. Saka zvinhu zvokuti kana zvinhu zvakadai so zvakaitika panoda kuti paitwe yangati humanitarian aid inenge ichiuya nemasangano akasiyana-siyana kusanganisa United Nations, but izvi hasa zvaitika. Saka zvokuti vaBlinken vakuenda kuIsrael kunoona kuti zvinhu zviitike izvi zvona senge zvinhu zvatikati it's a welcome development pachirungu.
Tinoona kuti pane mari inosvika 14.5 billion yawanikwa iyo ichipiwa mvumo neUS House of Representatives kuti ishandiswe ichitsigira hondo iri kuitwa neIsrael, asi mari iyi haisi kuwanikwa iyo ichizoenda kune zvikwanisiro kana kune zvekudya. Munoona sei izvi?
Izvi zvinhu zvatoona sekunge makakatanwa ari kuitika pakati pema Democrats nema Republicans, because pasvika hondo apa pachadi kuti ichiramba ichikwezvedzerwa kana kuti kuwedzera huni kana moto, nekuti vanhu vari kufa zvokuti kuona kuti vanhu vakaita senge maordinary civilians, and mapicture atikuona ari kubuda uko hazvinhu zvokuti hazvina kumira zvakanaka. Saka nangwe tingati international law zvayo ingave aggression kana kuti yekuita hondo, pafaa kuboitwawo mukana wekuti pambopindawo masangano akaita seUnited Nations kana kutiwo nyika dzakaita seamericawo kana dzichikwanisa kusapotawo nemari kuti dzipinzewo yatingati aid kunobatsira avo vasiri kuhwa hondo. But zvati kuona zvichiitika pamari iri kubuditswa zvinhu zvati kuona sekunge zviri kuita pachirungu yatingati conflict, kuti tinoona vaBlinken ivo vachiti vari kuenda kuIsrael kunoona kuti hondo imbomisiwa pangopindawo yatingati humanitarian aid, but vari kuenda vasina chikwama chacho kana kuti mari yacho yokuona kuti nangwe hondo yacho yakamiswa vandozobatsira.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tinoromba vateereri, musati manzwa unyaya yanga iripo yezvinoitwa neVoice of America, manga muchinzwa hurukuru yaitwa naMavlas Mhlanganya weStudio 7 negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vaKennedy Masie vari muno muAmerica kuTexas. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vari kusangana muJohannesburg, South Africa, nemakurukota emuAfrica anoona nezvekutengeserana uye vakatarisana nekurudziro yekubvumiswa zvakare kweAfrican Growth and Opportunity Act. Vanoshanda mumakambani anogadzira mbatya vari kushushikana neremangwana ravo kana chirongwa ichi chakasamutsiridzwa. Chirongwa cheAgova chinobvumidza kutengeswa muAmerica kwezvigadzirwa nenyika dzemuAfrica dzinokodzera dzisingabhadhari mutero. Sangano renhau rehurumende razivisa nhasi kuti mukuru wehurumende yechiuto iri kutonga muMyanmar ati mauto achadzosera kuzvikwata zvine zvombo zviri kurwisa kumaodzanyemba kwenyika iyi zvatora madhorobha nekuvhara nzira dzekutengeserana nadzo neChina.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vanhukadzi vekumaruwa vakawanda vanosangana nemhirizhonga yemudzimba yakawanda kudarika vamwe vavo vanogara mumaguta nemadhorobha. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vanhukadzi vakawanda vanotsungirira kunyange vachishungurudzwa mudzimba vachinzi nevamwe shingai ndizvo zvinoita mudzimba dzakawanda. Mazitete, madzimbuya, madzisekuru kana madzisahwira nevamwe veukama ndivo vanonzi vanenge vachiti chakafukidza dzimba matenga zvichapera. Madzimai akataura neStudio 7 anoti mhirizhonga yakanyanya kumaruwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushaya ruzivo rwekuti munhu anoita sei kana asangana nedambudziko remhirizhonga yemudzimba, nyaya yekutevedzera tsika nemagariro, kuvimba nemurume pane zvose muupenyu, kushaya ruzivo rwakakwana pamwe nezvimwe. Mumwe ari pakati pedambudziko remhirizhonga yemudzimba ndiamai Susan Mauru vekuMhangura.
Inini zvandisofara nazvo maererano nekushungurudzwa kwandiroitwa hwani chekutanga kundorwadziwa kuti munhu akandibvisa zuro rangu. Ndakangotsungirirawo ndichingotanda achirema ndakabva ndazvidzidzisirawo.
Amai Mauru vanoti pavakazonomhanara kushungurudzwa kwavo mapurisa haana matanho aakatora ekuvadzivirira. Mumwe mudzimai akatyorwa ruoko mumhirizhonga yemudzimba ndiamai Venenzia Tapera vanogara kuWirisha mudunhu reMashonaland East. Amai Mauru vanoti dambudziko remadzimai ekumaruwa runozonyanya nekuti vakanomhanara kumadzimambo masadunhu nemasabhuku, nguva zhinji nyaya dzacho hadzitongwe zvakanaka sezvo mitongo ichirerekera kuvarume ichitsimbirira vakadzi.
Ndichamunoziva tapinda mudare mweme hapana ruvhunzo rutaura. Ini ndabva ndabvunzwa murume zvinanzi saka unoda kuti vanhu ava kuita sei avo. Mhosva inoda kutongobhadhara yakatongomirira kutobhadhara.
Kumambongezi vedunhu remhondoro kumashonaland west vapita pasi pamire vanoti basa ravo nderekuyananisa mhuri vachiti madzimai mashoma ndiwo anoenda kunomangara nyaya dzekushungurudzwa mudzimba.
Totori neshunguru nekuti vanhu vakadai vakauya tivabatsire.
Mambo Ngezi vanokurudzira madzimai kuti aende kunomangara nyaya dzekushungurudzwa mudzimba vachiti vanotonga nyaya kwete munhu.
Isusu hatitongi munhu, tofunga nyaya.
Nhengo yesangano rinomirira madzimai reWomen Coalition of Zimbabwe mudunhu reMashonaland West muzvari Christina Rinemhota vanoti panyaya dzavanotambira pagore zvikamu makumi masere kubva muzana dzinobva kumadzimai ekumaruwa. Vachiti zvinoratidza kuti vakawanda vavo havazive kuti vanomangara kana varohwa sezvo dzidzo yavo iri pasi. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo riri mubishi kurwisa nyaya dzemhirizhonga mudzimba uye kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera.
Ndinoti ini semukuru akamira saminista wayo, shungu yangu ndiyikuona kuti madzimai tese pavari hapana patinofanirwa kusiya, vange vachiona kuti vaziva atinoti maraiti avo, vasagume kumbunikidzwa.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanoti vanokurudzira vanhu kuti vaende kumapazi emapurisa ekuyananisa vanhu kana kuti victim friendly units ari pamakamba emapurisa nyika yose. Bazi reUNICEF rinoti madzimai zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% ari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga yekurohwa kana yepabonde muupenyu hwavo. Asi mhirizhonga yemudzimba haina kungonangana nemadzimai chete sezvo vamwe varume vane chitsama vachinzi vanosangana nayo asi vanonyara kuzvishambadza nokudaro vanozongokuvarira mukati sehosho. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevarume repadare vapovingi vanoti kunyange tsvakiridzo dzichiratidza kuti vakadzi vakawanda kudarika varume panyaya dzekushungurudzwa mudzimba, varume vakawanda havamhangare nekuda kwekunyara.
Asi kuti vazvitaure kuti hatizikwanisa kusvika semunhu wechirume afrika muchidiko, vakaona kuti nekuti vazhinji vacho vanosangana nemhirizhonga dzekutaura shungu dzikapfungwa zvakanyanya zvokuitira kuti ivhini nyaya dzebonde dziya dziya bonde racho harizobudi nenyaya yekuti munhu anenge anishanengane kushungurudzika.
Nyanzvi munyaya dzezveyanano dzinoti mudzimba munofanirwa kunge muine kutaurirana pakati pemudzimai nemurume senzira yekuderedza nyaya dzemhirizhonga mudzimba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upokine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira achiimba musambo wesungura Elfas Mashamba remagitare achinzi Shamblo, uyo anoimba ari kujerera mudunhu remasvingo. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndakatanga zvemagitare kare kare ndichiri mudiki ndangozvarwa nazvo. I think chinhu chandikatora kubva kuna baba vangu the late Vaitonzi Music.
Vabereki venyu vakazvitambira sei kuti mukomana akurova magitare?
Vabereki vangu vakazozvitambira leta zvakutora shape. Pokutanga muchimurongo waifunga kuti kuita zvemagitare izvi handi handibvi ndafokasa nechikoro, saka ndaitoita zvokumbotonzvenga ndombonopractizira kumwe kumba kwomudhara mwanonzi Michael Shapanduka.
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamunorova?
Vanhu vari kutambira music yedu wena chemukatarira masocial media platforms yedu ayo yakanzi Shamblo Music, chiri pangwa paYouTube, pangwa paTikTok. Vanhu vari kutambira music yedu zvingambobviri, tinozvidhinda izvozvo.
Matambudziko amuri kusangana nawo semuimba ari kusimukira ndeapi?
Machallenges atinawo mumusic industry ango akawanda chokutanga music pachezva yemuZimbabwe inobadara vanhu vato vane mazita already aibhadhari vanhu vachiri kuda kusumuka sesu saka we still need help then my shows nekugadzira mavideos zvinhu zvese zvoda kusponsor bozi toga kugadzira music video inokosta something like 1.2 kana 800 to 1.2 uchizvinangikira wega zvinoti midzei.
Vanoda mimhanzi yenyu kana kukubatai vanokuwanei kupi?
Vanoda kundibata vanondibata pa +26378335630 2.
Mune mashoko amungasiyire vatsigiri venyu here?
Mashoko anengada kupa kuvatsigiri ndeyekuti rambai makadzvanya ipapo paaiwa rutsigiro turi kuruona zita rikura musaneta kutitsigira rambai muchiunda kuma Facebook platforms edu, ma social media platforms edu, kana sana Facebook, TikTok, YouTube, wana Spotify, Music EDC, Koko, Shamblo Music.
Woza Friday, chindipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro, kanzwisa.
Hey, kandoda kubuda nako mudariro, kanonzi manedi pa makumbo, kanote. Reuka mandine kana yakangu kadiki diki diki sa chaura ya dzimba dzidu chiku.
Reuka mandine kana yakangu kadiki diki diki sa chaura ya dzimba dzidu chiku.
Toka mari mari wakudanga kana nanga ya mizafiro.
Mandine kanya yakangu kadiki diki diki sa chaura ya dzimba dzedu chiku.
Topa mari mari wakudanga kana nanga ya mizafiro.
Vakati mudzimba umu yavezi mukati endane iwe mukadise pasipe murume wako nguva dzose sezvamunoita zvose kunashe
kuvanhu vapenyu vakaaume hapana chinogona kufadza munhu sewaro.
Vakati mudzimba umu yavezi mukati endane iwe mukadzivise pasipe murume wako nguva dzose sezvamunoita zvose kunashe
kuvanhu vapenyu vakaaume hapana chinogona kufadza munhu sewaro.
Kudaira emivarume idai vakati venyu tikasadaro dzibatsinoparara
wanano yazvino yotendedze kwete kutema nerudo asi kune shungurudziko.
Zara mai venyu vaitishewe vakudaira emivarume idai vakati venyu kaza daro zvibatsino parara
wanano yazvino yotendedze kwete kutema nerudo asi kune shungurudziko.
Manga muchinzwa kambo kanonzi manhede pamakumbo. Manzwa hurukuru yaitwa naElfas Shamblo Mashamba anga ari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chino chepa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Muchirongwa cheLive Talk, nenguva dza8 PM manheru anhasi, tiri kutarisa nyaya dzeutano, takatarisa chirwere chekorera pamwe nekupedza zvidzidzo kwaana mukoti pachipatara chesali Mugabe muHarare. Kana mshida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Sezungwe edu ya pera gaiti tarisa msure na uza kare. Urumende inoti nyika yaswedera pakuzai sachinangwa chayo chekuti mabasa ekutengesa zvicherwa anga achiudza mari yakawanda. Tavatashuka kumagume chirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndi kusuya mina Taboka Ncube.
Soku isika tuwa ku VOA.